manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kwa tereri, tinosangana zokare manero anasi, uri musi wemuvhuro kukati 1, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu 24 vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro Rosia Zimbabwe ichingoriyo nyika iri kutevera South Africa pauwando hwevanhu vakawandisa vafa mustadic nechirwere ichi.
Chokutanga ndoda kukorokotedza South Africa nokuva imwe yedzimwe nyika dzokutanga muAfrica kuwana vaccine yokubaya vanhu vayo zvinopembedza zvikuru izvozvo asi nyaya yekuti vati taangobaya vanhu vedu chete hatichabayi vamwe vamamarudzi vanobva kune dzimwe nyika ndiona iri nyaya inouchenjera
South Africa iyo ine vanhu vakawandisa vafane kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica yotenga nhomba yekubatsira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi mushonga unosvika miriyoni imwe chete uchipinda munyika iyi nhasi hurumende yeBritain yotemera zvirango kugurukota rezvevasori vaOwen Mube nevamwe vakuru mumauto mumiriri weHarare West mudare paramende muzvare Johana Mamombe muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri vosungwa kukuva job scaler vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC bazi rezveutano rinoti vanhu 24 vakashaya nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro zvosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika hwave chiuru chimwe chete ne10,017 kana kuti 1217 kusanganisira vamwe vakuru vakuru vakashaya nezuro nanhasi munyaya yatinopiwa naRutendo Mawere
vamwe vevaziviswa kuti vashaya nekuda kwechirwere cheCOVID-19 mutongi Justice Clement Piri mutungamiriri weConsumer Council of Zimbabwe amai Rosemary Siyachitema uyewo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezveminda vakambomirira mbare mudare reparamende vatendaisa vanhu mumashoko ekuchema vapiri mukuru wevatongi munyika valuk malava vati vashaikira kumarondera uye vakaenderera mberi vachiti nyika yarasikirwa nemunhu aiziva nyaya dzemitemo zvakanyanya amai Siyachitema avo vanga variwo nhengo yeboard resume papers vanzi vashaya nhasi mangwanani nekudawo kwechirwere cheCOVID-19 amai Siyachitema vakatanga kutungamirira Consumer Council of Zimbabwe mugore ra2004 basa vanhu vanonzwo vakashaya nezuro nedenda reCOVID-19 mukuru resangano recommunity working group on health vaitairusike vatiwo kufa kwevanhu vanozikanwa munyika mucherechedzo wekuti chirwere cheCOVID-19 chiriko uye hachisaruri varusike vatiwo ndofu dziri kuitika chidzidzo kuti nyika ikoshese nyaya dzezveutano
asi chinhu chikuru chatinofanirwa kudzidza senyika kuzvipatara kwedu taigara tichitaura kuti ngakuiswe mari yakakwana kuitira kuti kana tazosangana nedambudziko rakaita seCOVID-19 hazvina mhosva kuti uri mukuru kana kuti uri mudiki unokwanisa kuenda wakasununguka kuzvipatara kwedu uchinobatsirwa nanamukoti nanachiremba vanenge vakafara avo vanenge vachitambiswawo mukohwo wakanaka nezvipatara zvinenge zvakanyatsogadzirirwa
mumiririri wembare mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance Vastamen Chamisa vatiwo vanorangarira vasavanhu nemabatsa ekusimudzira musha wembare
nekuti vasavanhu anga ari munhu watakashanda naye zvakanaka chaizvo kusiyana zvako kwemapato but kune basa rakasiya aita rakawanda ratakasiya tichisumudzira paakasiyirawo ipapo
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhama dzevashaya ava ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
tichiri panyaya iyi vanhu zana negumi nevashanu kana kuti 115 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi masere nevasere kana kuti 33,388. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine makumi manomwe nevanomwe kana kuti 26,044. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 683. Vanhu vachiri kurwara zviuru zvitanhatu nezana nemakumi maviri nevanomwe. Zvichakadaro, dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti mapazi ezveutano nekuburiswa kwemashoko ape vanhu mashoko akakwana panyaya yechirwere cheCOVID-19. Hurumende iri kunzi izivise vanhu kuti zvipatara zvemunyika zvakagadzirira zvakadii uye zvine zvikwanisiro zvakadii. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weMisa Zimbabwe Vatavani Moyo.
Hongu, Misa Zimbabwe inoda kuti ipe kutenda kudare re High Court pamusoro pekupa mutongo kana kuti kutsananguza kuhurumende yeZimbabwe kuti vafambise mashoko mukushandisa nzira dzakasiyana siyana atinotiwo maplatforms muchengezi uyezve kuti vashandise mitauro yakasiyana siyana mukushambadzira mashoko aya.
Zvii zvamunoti zvakanyanya kukosha kuti vanhu vaziviswe vamoyo?
Kuti vanyanye kukomekedzera kuti utachiona wakasimba weCOVID-19 yavanotiyo viral strain 501Y.32 yapfunya chisero zvakadii munyika yeZimbabwe. Voindawo zvakare vachitaura kuti ivo vehurumende vari kutora matanho api kutira kuti veruzhinji vazvidzivirire kubva mukudenda idzvairi.
Zvii zvimwe zviri kutaurwa nemutongo uyu zvamamakumbira kumatare?
Pamusoro pazvo vochitora chimwe chidanho chekuenda pamberi vachitaura kuti kufambiswa kwevanhu mumabhodha edu kuri kufambiswa sei. Zvatinoreva izvi ndezvekuti vari kuisa matanho api pane vanenge vachidzoka munyika maererano neutachiona. Chekupedzisira ndechekuti ngavataure nemazvo kuti vari kutesta kana kuti vari kuongorora denda iri kubva mumapublic institutions ehurumende neavo anoongorora utachiona uhu varikazvimiririra vakashongedzeka zvakadii kuita basa iri uyezve vari kushandisa mhando dzakadii kuita basa iri. Zvakare, chii chavari kuona pavari kuita ongororo idzi? Vachipedzisira vanotaura vachiti mashoko anofanirwa kubuditswa anotaridza kuti hurumende ine zvekushandisa zvakawanda sei, vari kushanda pamusoro pekudzivirira denda iri vakawanda sei uyezve vari kushandisa vakadziviririka sei uyezve nekutaura kuti kubva patavhara manyika chii chaitwa kuti vange vachidzivirira kuramba kuchitekeshera kwechirwere ichi.
Mukuru weMisa Zimbabwe Vatabani Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrican Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mapfumbamwe zvine mazana mashanu nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 90,529. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. MuSouth Africa mafa vanhu vanodarika zviuru makumi mana zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 43,951 kuchitiwo Zimbabwe ndiyo inotevera South Africa panyika ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi munyika dzose dzemusadic. Dunhu resadic ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. South Africa yatenga nhomba yekubatsira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi mushonga unosvika milioni imwe chete uchipinda munyika iyi nhasi. Kupinda kwenhomba iyi muSouth Africa kunonzi kuchaona vashandi vari pamberi mukurwisana nechirwere ichi vanosvika milioni imwe chete nezviuru mazana maviri vachibayiwa. Nhomba iyi inonzi yakagadzirwa nekambani yeAstraZeneca uye iri kubva kuIndia. Gurukota rezveutano muSouth Africa Wazweli Mkize vakatozivisa kuti nhomba iyi ichapiwa kuzvizvarwa zvenyika iyi chete. Vamukize vakaudza nepfenyuro yeSABC kuti hurumende yavo haina udzamu hwekuti ibatsire zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvisina magwaro ekugara munyika iyi. Panguva iyo South Africa yava nanhomba yekutanga, hurumende yeZimbabwe yakazivisawo kuburikidza nemunyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga, ava vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti Zimbabwe ine mari inosvika mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica yakamirira kutenga nhomba. Nyanzvi mune zveutano uye vakamboi gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti vanokorokotedza South Africa nekuve imwe yenyika dzemuAfrica kutanga kuwana nhomba iyi, asi vachiti vanokurudzira kuti nyika iyi isave nerusarura pakupiwa kwenhomba.
Chokutanga ndoda kukorokotedza South Africa pakuve imwe yedzimwe nyika dzokutanga muAfrica kuwana vaccine yekubaya vanhu vayo. Zvinopembedzwa zvikuru izvozvo. Asi nyaya yekuti vati taangobaya vanhu vedu chete, hatichabayi vamwe vamamarudzi vanobva kune dzimwe nyika, ndione iri nyaya ine uchenjeri. Chokutanga ndechekuti iri kukurudzira rusarura ganda rusina kunaka muAfrica panguva iyi yatiri kuti ngatibatanei. Chechipindi ndechekuti vanhu ava vari muSouth Africa vanhu vanotobhadharwa mutero kuhurumende yeSouth Africa yekutova vanewo ugaro hwakanaka muSouth Africa imomo. Saka vanofanira kungowanawo mabhenefisi angofanana nevamwe vari muSouth Africa. Chechitatu, zvine njozi kuvana veSouth Africa vacho vanenge vabayiwa nhomba ivavo nokuti vanenge vachigara nevamwe vasina kubayiwa nhomba. Saka munyika mogara mune dura revanhu vanogona kurwara chirwere cheCOVID-19. Dura iroro rinogona kuisa mumusi kuti chiputike futi chizadze South Africa yese, nokuti chirwere ichi kachinoenda chichimutata kachichinja unhu hwacho nguva nenguva. Saka panobuda imwe strain inogona kuzotanga kuafecta ivo vanhu vakambobayiwa nhomba futi ivavo. Kuti tipedze chirwere ichi tofanira kumeka shuwa kuti pasi rose tabaya munhu wese nhomba.
Tingatarisirawo here kuti Zimbabwe yakazowanawo nhomba inenge ichiitawo zvimwe chete zvekuti ichatangawo nekubaya zvizvarwa zvayo chete?
Kana Zimbabwe yazowanawo nhomba rimwe zuva yekuti ibaye zvizvarwa zvayo, tinokurudzira kuti tibaye vanhu vese vanogara muZimbabwe. Handisi kuti ngatibaye vanhu vanenge vachibva kunze vachingopfuura havo, aiwa, ndokuti vanogara muZimbabwe nyango vari vekune dzimwe nyika asi vachigara muno ngavabayiwe nhomba nokuti vagari vemuno. Ndo nzira chete yatokwanisa kupedza naye chirwere cheCOVID-19.
Takanzwawo kuburikidza neSunday Mail hurumende ichizivisa kuti ine mari inokwana kuita $100 million yakaiswa parutivi kuti inge ichitengeswa nhomba yeCOVID-19. Munoti Dr. Madzorera?
Ndoda kuti makorokoto makuru kuhurumende yeZimbabwe. Kana taisa paside mari inoita $100 million yokutenga nhomba iyi, aiwa, tafazera. Tasvikawo pachinhano chokuverengwa nevamwewo pamamonya ipapo. Saka ndoda kuti tinotenda nedanho rakadero. 100 million imari inomeka difference yakakura penyaya yenhomba iyi. Ngatingoti vaccine 1 inoita $10 kuti ubayiwe. Pa 100 million, kureva kuti izvo tinogona kuona 10 million doses. Madosa akawanda aya, hama dzangu. Ndinovimba kuti hurumende ichazadzisa zvayaitotivimbisa kare kuti ichaita, svikisa $100 million parutivi kutenga nhomba.
Vanga vari vaimbo vegurukota rezveutano uye vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chekoronavhairas pasi rose wadarika zana remamiriyoni nemamiriyoni maviri kana kuti 102 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi mana nechimwe kana kuti 441,000, uye vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe kana kuti 57 million. yakabuda musangano reEuropean Union nasi yatemera zvirango kugurukota rezvevasori vaOwen Mube, mukuru wevasori vaIsaac Moyo, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga, pamwe nemumiriri weZimbabwe kuTanzania vaAslam Sanyatwe, ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Godwin Mangusha anotipanyaya inotevera.
Vachizivisa nezvezvirango izvi, gurukota reBritain rinoona nekudyidzana nedzimwe nyika vaDominic Raab vati vanhu ava vane chekuita nekurawa kwevanhu 23 pakuratidzira kwakaitwa muna 2019, uye zvirango izvi zvinoenderana neurongwa hwenyika yavo hwekuti Zimbabwe iremekedze kodzero dzevanhu. VaRaab vati zvirango izvi zvakanangana nevakuru vakuru muhurumende chete, uye hazvibati veruzhinji, vachiti hurumende yavo icharamba ichitsi giravanhu vemuZimbabwe kuderedza urombo, kupedza nzara, kusimudzira nyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekurwisana nedenda reCOVID-19. Zvirango izvi zvinoreva kuti vanhu ava havakwanise kuenda kuUK kana kushandisa mabhanga ekunyika iyi. Vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Amon Murwira vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe haisati yave nemhinduro pane zvaitwa neBritain pari zvino, uye vachapindura nekufamba kwenguva. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Faradza vati vashamiswa nekuita kweBritain nekuti nguva yapfuura vange vari kutaurirana zvakanaka.
Saka iye zvino zvekuti vazoitisa masanctions kune avo vamataura avo hazvina zvazvinobatsira, nekuti hapana umbowo iye zvino wekuti zvose zvakaitika izvo ndivo vakazvikonzeresa ivo vasiwa pamasanctions avo.
Asi vati zvisinei nezvaitika vacharamba vachitaura nenyika iyi pasi peurongwa hwavo hwekugadzirisa ushamwari nenyika dzepasi rese.
Sezvakataura President Mnangagwa, tinongoramba tichitaura navo. Kana iye zvino ndaongo tichitaurawo navo maBritish acho nenyaya yekuti ko mazviitire chii izvi.
Vakafanira kubata chinzvimbo chemutauri webato reMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nyika ive neukama hwakanaka nedzimwe nyika.
Hazvina kunaka kuti vanhu vagare vakachityora kodzero dzevanhu vozochema mangwana kana maconsequences acho kana kuti zvinotevedzera zvacho zvakuitika kwavari.
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaClifford Hatwayo vaudza Studio 7 kuti hapana zvinoshamisa pane zvaitwa neBritain, vachiti zvinoenderana nemabatirwo ari kuitwa vanhu nehurumende munyika.
MDC Alliance yakagara ichitaura kuti nyaya yekutyorwa nekubhendeswa kwekodzero dzevanhu kunofanira kupera.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vachidzidzisa paGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvirango izvi zvatemerwa vashoma zvinokanganisa mashandiro ehurumende.
Saka ndiyo nzira dzaanongoita kuzvirumbidza vanhu, ndiwo magari edu, ndoukama hwedu tinofanirwa kuuziva. Isu vanhu ngatiite zvinoita kuti tiende mberi kushanda kuti ikonomi yedu isumuke, zvisinei nokuti munhu ari kupolitical party ipi.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vatemerwa zvirango ava sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa anonzi asunga zvakare mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johana Mamombe pamwe nedzimwe nhengo mbiri dzeMDC Alliance dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova. Zvinonziwo mumwe mukuru wemapurisa asungwawo nenyaya yehuori. Thomas Shiripasi anotipa nyaya iyi.
Muzvare Mamombe, muzvare Chimbiri namuzvare Marova vanonzi vasungwa vari kwana chiremba kwavanga vachiongororwa zvitevera kupambwa nekutochwa kwavanoti vakaitwa muna chivabvu gore rapera. Pataenda pamhepo, nhengo dzeMDC Alliance idzi dzanga dzakachengetwa pakamba yemapurisa yeHarare Central, uye magweta avo ati vatatu ava vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo. Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Hlatchwayo vashora kusungwa kwamuzvare Mamombe nevamwe vavo vachiti kuramba vatatu ava vachingosungwa-sungwa kushungurudzwa nehurumende zviri pachena. Zvichakadaro, mapurisa anoshanda nekomisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission anonzi asunga mumwe mukuru wemapurisa mudunhu reMatabeleland North kana kuti Propo, Commissioner Erasmus Makodza, nenyaya yeuori. Vane ruzivo nezviri kuitika panyaya iyi vati vaMakodza vakachengetwa pakamba yemaobhura muno muHarare, uye vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana kana vachinge vapomerwa mhosva zviri pamutemo. Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo kutinzwe divi re commission yavo panya ii mune imwe nyaya ngari matare dare pamsoro rapa mmiriri wezengeza wezi mparamende wevari mtevezeru wasachi garo MDC Alliance la job scala mukano wakupadara marech batiso shitewe ra kunyingwa kwa paka etuko mukana uyune dare ra magistrate mwezi wapera vashinzi horomori mutongwe dare repamsoro vata wanda chitapi vata apana umbo unora zaudva scala muna no garage para mosha sezo pasina pavaka mbubatu kwane mosha rimwe remagweta ava scala vafred masari revu vati vafadzwa nemutongo waturwa nedare panyaya ava scala vati vaskala vanzwa badare zvuru makumi maviri nezvishanu semari yechibatiso uye vati vasavhiringidzana nevafakazi kudzamara nyaya vari kupomerwa yapera kutongwa.
So mutongati conclusion ni haisiriyo nekuti kusungwa kunzi vakasungwa pa 64 iboast in other words kuzvikudza kwaitwa navaskala kusinei ne case yanga iripo kukati pedare. Saka mutongati conclusion yakasvikwa ni dare rakanzwa nyaya yebhera pekutanga yanga iri wrong.
Vaskala vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mosva yekutenderedza mashoko emanyepo pavhidhiyo ekuti pane mwana ane mwedzi mipfumbamwe akarohwa nemboma nemapurisa akafa muHarare uye vakapomerwa zvakare imwe mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti vapandukure hurumende kuburikidza nemashoko avanonzi vakatenderedza aya. Asi mapurisa akaburitsa mashoko achiti mwana uyu mupenyu uye haana kukuvara kana kurohwa. Zvichakadai vechidiki veMDC Alliance vane chitsama varatidzirawo kwekanguva kadikidiki panew government complex vachiti havasi kufara nekusungwa kwakaitwa vaskala chingono pamwe namuzvare mahere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSomalia inodhuwa ndevanhu vakafa mukurwiswa kweimwe hotera muguta guru renyika iyi wasvika pagumi nevashanu. General Mohamed Nu Gala avo vainge vava pamudyandigere nemumwe vakuru vaurayiwa pahotera yeAfrica ine mukurumbira mudhorobha iri. Chikwata chinopfurikidza mwero chealshabab chinoti ndicho chakauraya vanhu ava. Mapurisa anoti varwi vealshabab vana vakarwisa pahotera iyi vakaurayiwa. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakaratidzira mubrazil zvichiti mutungamiri wenyika iyi vajaya bolsorano vasiye basa nekukundikana kwavanonzi vari kuita kugadzirisa dambudziko rechirwere checoronavirus. Vanhu vakaratidzira maguta akaita seRio de Janeiro, São Paulo neBrasilia. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vaBolsonaro havana zvavari kuita kuedza kugadzirisa dambudziko rechirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemazana nemana kana kuti 224,000. Brazil iri kutevera America panyika dzine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi. Vanachiremba nevakoti vari kuti havana zvikwanisiro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dambudziko rechirwere cheCovid-19 rinopera chete kana munhu wese akatora matanho ekuzvidzivirira. Nyanzvi idzi dzinotiwo vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi vanofanira kutevedzera zvinobva kubazi rezveutano pamwe nesangano reWorld Health Organization zvokuona kuti vazvipatsanura kuhama neshamwari dzavo kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai wekumberengwa amai Rura mai Moyo vanoti vakazvitsaudza mushure mekunge baba vavo vakanga vabva kuUnited Kingdom vafa nechirwere cheCovid-19 sezvo vakanga vasangana nababa vavo pavairwara vasingazivi kuti vaive nechirwere ichi. Amai Moyo vanoti vakatora matanho anokurudzirwa nenyanzvi dzeutano pavakaziva chakanga chaita kuti baba vavo vashaye. Amai Moyo vanoti hapana munhu anobvumirwa kuvashanyira kumba kwavo kudzimara denda iri rapera hukasha hwaro. amai moyo vanoti panguva yavaive vakazvitsaudza vaishanyirwa nevebazi reutano vachiongororwa kaviri pazuva zvokuti havasati vatombobuda mumba kubva musiwa 3 ndira.
Vanhu veMinistry of Health vaiuya kaviri pazuva vachiona kuti ine vane vanhu vanogara navo hatina here mafizi. Saka takasvipa mutemo hatibudi gedhi kusvika 21 days takwana. Kuzosvika pakupera kwe 21 days takabva tanotestwa futi tikaonekwa kuti hatina COVID. Ipo patakazotanga kumuda tichinyatsotedzera zvaitarwa neveutano.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti chikamu chikuru chevanhu vanobatwa neCOVID-19 kana vakatevedza zvinokurudzirwa kuitwa nenyanzvi uye kuzvitsaudza kuitira kuti vasatapurirwa hama neshamwari chirwere ichi. Dr. Matara vanokurudzira vanogara mudzimba dzakamanikidzana kuti anenge abatwa neCOVID-19 aende kunogara kunzvimbo dzakatarwa nehurumende kuitira kuti asatapurire chirwere ichi kuvamwe vake. Dr. Matara vanoti murwere uyu anofanirwa kudzokera kumba kana chirwere ichi chapera mumuviri make. Dr. Matara vanoti hama neshamwari dzinofanira kubata varwere veCOVID-19 zvakanaka nokuti zviri kuonekwa kuti pane kusemwa kuri kuitika zvokuti vamwe vave kutorwara nepfungwa nenyaya yekusemwa kwavari kuitwa nevanhu vanofanira kunge vachivasimudzira nemashoko anonyaradza. Nyanzvi yeutano hwepfungwa Dr. David Mukwekwezeka vanoti dambudziko guru riripo nderekuti vanhu havazi kuteerera yambiro dzavari kuudzwa nenyanzvi dzeutano zvokuti zviri kukonzera kuti denda iri rirambe richitenderera muvanhu.
Dambudziko guru riripo nderekuti vanhu havasi kunyatsoteerera yambiro dziri kupiwa nana mazvikokota weutano.
Studio 7 haina kunzwa kubva kumukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi sezvo vasina kubatika panhare mbuzha yavo kana kupindura mibvunzo yavakatumirwa. Asi kanzuru yeHarare ine hurongwa hwekuongorora pamwe nekurapa pachena chirwere cheCOVID-19 muzvipatara zvayo nemakiriniki makuru gumi nemaviri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano parimire panyaya yedambudziko iri asi vakafanobata chigaro chemunyori mubazi iri vaRobert Mudyira Dima vakaudza vato riwe nawo svondo rakapera kuti pane hurongwa hwekutsvaga mari yekubatsira mukutengwa kwenhumba yeCOVID-19. Zimbabwe iyo iri kutatarika munyaya dzemari iri kushandawo neWorld Health Organization muchirongwa cheCOVAX icho chakanangana nekuwanira vanoshaya nhumba yeCOVID-19 vanosvika mamiriyoni matatu munyika. Chirongwa cheCOVAX chiri kufanirwa kutanga mwedzi uno. Kudzamara chirongwa cheCOVAX chatanga vanhu vakawanda vakaita saamai ruramai moyo vachagara vachityira mhuri nehama dzavo kuti dzinogona kubatwa nechirwere ichi sezvo nhomba yacho isati yava kuwaniswa
veruzhinji muZimbabwe.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Chetu chelive talk na 8 p.m. na siri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19. Mwedi yapererekwa kutarisa misoro yenhau dzanhasi. Vamwe vanhu 24 vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvosiya Zimbabwe ichingori iyo nyika iri kutevera South Africa pauwandu hwevanhu vakawandisa vafa musadhiki nechirwere ichi. South Africa iyo ine vanhu vakawandisa vafa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica yotenga nhomba yekubatsira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi mushonga unosvika miriyoni imwe chete uchipinda munyika iyi nhasi. Hurumende yeBritain yotemera zvirango kugurukota rezvevasori vaOwen Ncube nevamwe vakuru vemauto. Miriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johana Mamombe, muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri vosungwa uko vajob scala vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vovenews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda ba ku VOA Njebele.